zviripo ndezvekuti hachisi chokwadi kuti maspot fines emhosva nhatu dzekudarika robot rakatsvuka kana kudraivha usina license nechimwe chiritatu kuti zvaakunzi unobhadhariswa $100. Kuti pashandurwe mutemo wekuti mafine asvike $100 maspot fine, kunofanira kutochinjwa mumutemo usiri finance act unova unonzi criminal procedure and evidence act, kunyanyisa criminal codification and law reform act. Kuti mutemo uyu unonzi criminal codification and law reform act musection 208 yacho nechimwe chibenga chirinonzi first schedule chaunacho chinoti pane inonzi level 3 fine, ndiyo fine yepamusorosoro inokwanisa kunge ichitarwa nemunhu asiri dare semapurisa, $20 level 3 fine. Kuti zvichinje izvi, criminal codification and law reform act inofanira kutoti isusu kuparamendi tange taishandura, saka hatina kuishandura nemutoo uyu. Zvitoriwo pamberi pedare reparamendi zvichiedza kushandura zvimwewo zvisinei nezvizvizvi, iri kuda kuedza kushandura zvekuti iite maringe nebumbiro constitution. Saka nyaya iyi inofadza kuti ivo gurukota rezvemari kubva vaita zvavanofanira kuita, nekuti ivo pache zvavaigura vanonyatsoziva kuti mutemo unoti kudi, kuti hazviiti kushandura mutemo wezvekutongwa kwemhosva nebudget. Havakwanisi kukwidza mafaina yekuti asvike $100 kana zvichida kudara, vanofanira kuteedzera gwara chairo. Saka vachatoenda kwegweta guru rehurumende rinova attorney general kuti vaibve kuona kuti chii chavangaite kuti vaizvite pamutemo. Asi vakatobvumawo ivo mukaverenga Hansard kuti chero vakazoita havo zvekukwidza $100 zvakawanda,